vachamisa vatadza kupa humbo hwavo commission iyi kunyange hazvo umwe utungamiri webato ravo hwanga hwauya neuwandu hwahwo nhasi mutauri wecommission iyi iyo iri kutungamirwa navahalima motlante vajohn masuku vaudza studio 7 kuti vachiri kutarisira vachamisa kuti vazomira pamberi pecommission yavo
ichataona nje kuti vanga vachingopinda vachibuda vachitaudzana necommission asi commission pachezvayo inotarisira kuti vachamisa vachakwanisa kuuya munguva inotera nekuti panotarisirwa zvakare kuti vabiti vange vachiuya sezvo vari kunze kwenyika nebasa reparamende saka vari kuendera mberi vachingotarisira kuti vachauya asi zvamuri kutaura kuti maona utekwa tekwa hwese hwebato remdc huripo zvamborakidza kuti vangangodaro vari pedyo asi kubuda vachipinda ikoko vanhu vangofungidzira kuti dzimweni dzinguva pane zvauri kutaurirana nezvimwe zvavanga vachibvunza kucommission asi commission paimire ndepekuti inotarisira kuti vachamisa vachauya
vachamisa vatuma gweta ravo vatabani mpofu nemashoko kucommission yavamotlante iyi izvo zvatsinhirwa navamasuku
kwangu kuri kwokuti vakamirira vachamisa pachavo kuti vange vachiuya kwete kuti vange vakamirirwa negweta no sekuona kwamaita vanga vachida kugara pawitness stand vakambonzi ngavambomira saka mamiriro ecommission ndekuti varotarisira vachamisa pachavo kuti vazouya vakazvimirira saka handina kuzonzwa zvangu zvizhinji zvokuti chii chavataura asi ndangonzwa vachitaura nezveprocedure saka pane zvavanga vachigadzirisa zvinokwanisa kuitwa pacommission yakadai nezvingakwanisa kuitwa pacommission yakadai nokuti ndazonzwa vachipikisana nenyaya yekuti pane rimwe gweta rambogara parutivi zvikanzi haranga riri parutivi haririsiriro rataura
mumwe wavatevedzeri wavachamisa vamogen komichi vati vachamisa vakazvipira kuti vape humbo wecommission iyi asi vakamirira mhinduro panyaya yekuti mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa nemutevedzeri wavo vaconstantino chiwenga vachazomiswawo pamberi pecommission iyi here
patika nyaya yehombika inofanira kuziva ndiyo kuti vanhu ndipurezidendi wepatika because yesukisi yakapuwa paipai patsamba yakainvitaya yakanzi because zita renyu rakamenshenewa namawitness akanga aripo but zvinhu zvinge zvichitawo fair munyika mazita ana comrade chiwenga akamenshenewa ana munangagwa akamenshenewa nekuti zvinhu zvive zviri fair ngationewo kuti ivo vanouya kuzowitnessawo nokuti varume va vakaplayawo maroles avo chokutanga ndechokuti zvakakosha kuti vanhu vazive kuti purezidendi wenyika ndiye ane constitutional power yekudeploya masoja that question iri very very important kuti vazotaura purezidendi pamberi pevanhu nethe whole world kuti handina kudeploya masoja that's an answer that he must say or he deployed the soldiers then o minister akanga aripo of defense by that time anova vice president vachiwenga vanofanira kuzotaurawo for the same question iyo yokuti vakaplay a role ipi as a minister of defense kuti masoja apinde mustreet kana commission ikaenda ikapera isina these two men inenge iri commission icharuza credibility saka hatisi kuda kuti vatambe zviya zvokungochuza kuti because vanodherera kuti opposition mdc in this matter toda kuti munhu ese aplay role yake
vamwe vapa humbo commission iyi ndiva Paddington Japa Japa avo vaiva muongorori wesarudzo kana kuti election observer vajapa japa vaudza commission iyi kuti vakaona vanhu vaviri vachipfurwa nemasoja vakafa musi wa1 nyamavhuvhu uye vakawanda vakakuvara mushure mekupfurwa kwavakaitwa nemauto
pakona pa Nelson Mandela naLeopold Takawira nemurume akarohwa akabuda matumbu aigwesha ari kumadziro achibva afira ipapo vatabva ipapo vataenda pana chinhoi chitera masoja aya achiridzira vanhu pfuti vataenda pakopakabhana tabva pakopakabhana takaenda pana Kenneth Kaunda nainezi tirasi taudzwa kunzi pane mukadzi apfurwa ipapo akafa vatabva ipapo vataudzwa kuti kuna fourth kwakwaridzwa pfuti nemupurisa aigadha ZANUPF offices vataenda ikoko takasvika paine murasta anga apfurwa zvakare mabara acho nanhasi ari pabuilding iri pakona pa4th street najason mayo pakapfurwa munhu uyu ndabva ipapo ndakaenda kucommand center ndichida kundoona jaji Priscilla Chigumba ndasvika ikoko ndakanzi hamukwanisi kuvaona bva ndaudza mumwe mukadzi zvaitika mutown batatadza kuwanda kati vanhu vauraya zvikanzi endai munoripota kuHarare Central Police handina kuzoenda nekuti mutauni maamatens maamakutyisa saka ndo exactly zvakaitika masoja akauraya vanhu musoja akaridza pfuti ndakamuona akaita kneel down at horizontal angle achiridza pfuti inonzi 180 degrees akadambura vanhu vairi along Nelson Mandela ndiwo andakaona vamwe ava takazosvika vatofa kudaro
Vaenderera mberi vachiti masoja aisafanira kupinda mumigwagwa sezvo kuratidzira kwaitwa musi uyu kwaikwaniswa kupedzwa nemapurisa mashomanana.
Chisimba icho hachini chasina kukodzera zvachose. Dai vakatora riot police 50 ma riot police only vaigona kudira nesituation. We have got demonstrations in the past munyika muno mapurisa 20 or 30 chaivo vachidispesa vanhu nemazimota aya anobuda mvura inosvinya. Dai vakaita saizvozvo semazvese dai vanhu vasina kumbofa. Saka zvakaitwa izvo hazvifani kuitika futi.
Mumwe apaombo wekomishen iyi ndivashadrick Mashaya Mombe avo vakakwikwidza vakamirira MDC Alliance kuHarare South. VaMashaya Mombe avo vaimbova sachigaro weZANU PF muprovhinzi yeHarare vati mhirizhonga yakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu haina kukonzerwa neMDC Alliance vachitidai yakakonzereswa neMDC Alliance kungadai kwakauya vanhu vakawanda musi uyu mumigwagwa.
Iri kutaurwa nemapurisa ekuzvirafaus shuwa President we MDC Alliance are not Shamisa. And that has a queen invite our 50,000 ground. Number, I see a demonstration. So, young women, I could have gone to Mataka.
VaMashaya Mombe varambawo zvakataurwa nomumwe mufakazi zvokuti ndivo vaipa vakaratidzira ava zvinodhaka musi wairatidzirwa uyu. Mumwe apa hombo wekomishen iyi ndiva Jim Kunaka avo vanove nhengo yebato reNational Patriotic Front. VaKunaka avo vaimbove sachigaro vechidiki muprovhinzi yeHarare muZANU PF varamba kupindura mibvunzo yeimwe nhengo yekomishen iyi amai Charity Manyeruke vachiti maoko avo akasviba vakati vakamboshanda navo muZANU PF vachironga nyaya dzemhirizhonga vachishanda pamwe chete nevari muchiuto. VaKunaka vatiwo mhirizhonga yemusi wa1 Nyamavhuvhu yakakonzerwa nevechidiki veZANU PF avo vaida kuti zvinzi MDC ndiyo yakakonzera mhirizhonga iyi. Vatiwo amai Manyeruke vaive nhengo yechikwata cheG40 vakazopanduka nekukara mari. Vaenderera mberi vachiti zvinhu zvinozivikanwa kuti masoja ndiwo akauraya vanhu muna Nyamavhuvhu. Nokudaro hazvifaniri kunetsa kuti masoja ari pamavhidhiyo achiridza pfuti ashevedzwe kuti azopa humbo.
Vamunoti I was a passenger mumotikari yake ndakapedzisira gore ripi kutaura naye kana kumumhoresa nekuti ndanga ndiri chairman wekuZANU PF ndichitotumwa namai Manyeruka nevamwe vavo kuti endai munorova ana biti. Saka ushamwari hwangu ini ndakabva muZANU PF 2018 paitwa kuu ndobva ndakadzingwawo muZANU PF. Ndakazende ndaita ushamwari rini hwokuonekwa ndina biti mumotikari imwe chete isi tanga tisingaonane makoresa.
Zvinonzi pakafa vanhu vatanhatu pamhirizhonga yemusi uyu asi masangano anoshanda akazvimirira anoti vanhu vakapfuurwa vakafa vanodarika 10 sezvo vamwe vevanhu ava vakafira munzira vachiendeswa kuzvipatara. Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Doctors for Human Rights rinoti pane vanhu vazhinji vasina kumhanara zvakaitika kwavari sezvo richiti vanhu ava vaityirawo kuzoshungurudzwa nemapurisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.